Nati muchinoi panzvimbo yetwenfour hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo. Vanotengesa mari vanga vachingombeya mbeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose. Asi ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa24 hour uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapasiswa ushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande. Monya B ati mutemo haushande sezvo vakuru vehurumende vari ivo vanoisa mari pamusika mutema. Monya B ati vachange vachishandisa nzira dzakawanda dzinosanganisira kuronga pekusangana nevatengi vemari vachishandisa nharembozha pamwe nekupanana mari pakawanda.
munhu wese anostrateji yake yekushanda foni ndo inoshanda noti munhu kunzi vanhu vakamirapa foni inondoshanda kutodarika kuda kumirapa foni chai chai inoshanda kudarika kumirapa foni saka izvazvina nebasa rese zvakunzwa chirwaka yakaswera akamira munhu anenge aipfaga motero kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru venyika rinotenga mari yekuamerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Ivo ndo vakatokonzeresa fromdsipres wezvi zvavakaita ivo zvekuti vavawanda kuzibenefeo chete kubudisa bhondi rakawanda vogrebha ivo vomhanya sriti votora mari yeseyese vauda kudzoka bekuru kwatiri tinotaura kuti isusi tiri kukonzeresa isati vatakatombokonzeresa but ivo ndo vari kukonzeresa vagadzi theprogram ofes oda kungoblema vanhu yeseyese.
Vatonderai makai vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka asi sezvagara zvichizivikanwa mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai vati vanotengesa mari mumigwagwa havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndoo vari kunotwa vakomana musiki kuti vatengese mari ndinofunga kuti vachasungwa vachiita sekunge ndoo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakanga vaenda nemapurisa vachaburiswa bhosi chefu vachafona imari yavo vachitibudisai vanhu ivavo bati vamwe vachatosungwa bati vagara vachitehwa mari nemashefu vanongobuda hakuna zvavanoita saka system icharamba iripo jastsio vasina connection nemashefu ndovanodzamara vachinzi vasungwa.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vajohnson takawira vanoti mutemo haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Kuti vacharamba varimo but vanenge vane new strategy yekuti vatenge vachava nemafone numbers eshe evanhu vakasiaanenge vachitakanata vanongosina mapurisa vanokonesa bhizinesi zavo vari ipapo zvavo kuti even mapurisa chaichavo vane vatane netek navo.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neold mutual vaedmo mazarure vanoti mutemo haudziviriri kuparwa kwemhosva.
Mhosva hadzidzivirirwi nemutemo. Mutemo unoisirwa kupanisa vanhu asi mhosva havarege kudi kupara. Black market, the word black market itself rinoreva kuti imarket inoii ifree economy where demand and supply forces determine matransactions economic transactions enyika. Kana mukaisa mutemo but kana iri mairi criminalize yava crime kana kuti kwave kutyora mutemo hazvirevi kuti kucharega kutyorwa mutemo. Black market ichangoramba iripo as long as pane shortage yeusa.
Hurumende inoti yakatora danho iri senzira yekumisa kutengeswa kwemari zviri kunze kwemutemo ichiti izvi zviri kukonzera kuti madhora ekuamerica ashayikwe mumabhanga. Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Muna anosungwa ni mtemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi kusvika pari zvino nyika yanga isina mutemo unobata munhu anotengesa mari zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinhu iyi, ndini Asa Chigoriwa.